vachitaura nevatori venhau mushure musangano nechikwata ichi sachigaro weparliamentary legal committee vajonathan samkange vati musangano wafamba zvakanaka uye vaudzwa nechikwata ichi kuti vanhu nemasangano vaonekwa nechikwata ichi vanoda kuti mutemo wesarudzo uvandudzwe vasamukange vati vaudza chikwata ichi kuti paramende itori mushishi rekuvandudza mutemo uyu uye komiti yavo yakatopedza kuongorora bhiri reelectoral amendment act ikaona kuti haripo kani nebumbiro remutemo wenyika
vanhu vasina chichema vaine masuggestions masuggestions avo ndokuti vari kutendera chinhu kunyaya nevanhu vemuzimbabwe ndechekuti maelectoral laws haasi kufamba nespeedi yavanoda vari kuti dai anga akasika kuitwa kuitira kuti vanhu pavanoenda kunovhota vanengethe playing field inenge yaeven
vati kunyange hazvo bhiri rave kuzeyewa muparamende havazivi kuti richapasiswa rini sachigaro vecommittee yejustice legal and parliamentary affairs vafortune chasi vaudza studio 7 kuti chikwata ichi change chichida kunzwa pamusoro pegadziro yesarudzo dzegore rino
tavatsanangurira kuti tiri pamusoro pebasa tiri kushanda takatarisa mitemo yemaelections ende tiri kutarisira kuti mitemo yese inenge yaunzwa kwatiri yehurumende tichaiongorora kuti inge yakagadziriswa zvakanaka titiende kumaelections abude asina hondo nemhirizho
vachasi vati vanovimba kuti iyu ichauya kuzoongorora sarudzo idzo dziri kurongwa pachena chikwata ichi chiri kunzwa kubva kumapato ese ezvematongerwo enyika masangano akazvimirira navose vane chekuita nesarudzo chichanotaura zvachinenge chawana kueu iyo yakakokwa kuti izoongorore sarudzo dzegore rino mune imwewo nyaya komiti yeparamende inoona nezvemigodhi nemhando dzemoto yambomira kunzwa nyaya yekudiwa kumangoda ekwamarange nhasi mushure mokunge vamwe vange vachifanira kupa umbo vatadza kuuya vamwe vange vachifanira kuuya nhasi ndevaimbove mukuru wemapurisa vaaugustin chihuri vaimbove munyori mubazi rezvemigodhi vafrancis gushanga kunyange hazvo vamwe vange vakakokwa vanosanganisira vamiriri vemakambani achera mangoda kwamarange mukuru wemapurisa commissioner general godwin matanga vakuru vezimbabwe mining development corporation vamwe vauya sachigaro wekomiti vatemba muliswa vati komiti yavo yaona zvakakodzera kuti munhu wese ane chekuita nenyaya iyi avepo nekudaro komiti iyi yari kuzonzwa nyaya iyi musi wa29 kubvumbi
ava tawirira kuti vese vanofanira kudzoka kune vamwe vanga vasipo commissioner general chihuri nemaministers anga aripo nguva yacho vamhadhi vanga home affairs vamutasa state security vasekera mai vari minister of defense vabonyongo vangari director general vafanira kuuya zvakare ecio naambassador moyo director general wecio kuti nyaya ipere kamwe chete munhu wese aripo saka vesewo vachava navakudyanga zvakare vanga vari permanent secretary wemines and energy saka wemines saka tikumbira kuti vese vange varipo panzvimbo imwe chete tati musi wa9 munhu wese anenge asvuka pano
komiti iyi iri kuda kunzwa kuti zvinhu zvaifamba sei kwamarange uko makambani akawanda kusanganisira mapazi ehurumende aichera mangoda asi pasina mari yakawanda yaienda kuhurumende vaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe vakatotaura kuti mangoda anokosha $15 billion ekwamarange akatsakatika vamuliswa vati vamugabe vachauyawo kuzopa uchapupu kukomiti iyi
mutungamiri wemuti takarizova kudhara kuti vanofanira kunge vari panapa takatorizova kasinenge tanzwa umbowo kune vese tozovabvunza tine umbowo
vamwe vanotarisirwa kupa umbowo kukomiti iyi ndevaimbove gurukota rezvemari vatendai biti pamwe navese vakaita makurukota ezvemugodhi panguva yakatanga kucherwa mangoda kwamarange kusvika pari zvino ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin manguja